tiri kuona kuti chinhu chakanaka kuti vashandi vakwanise kuexercisa kodzero ravo rokuramba mavafatana avo vanoshandirwa vasingakwanisi kunzwisisa kana kuti tingati maplatforms kana kuti nzvimbo zvatinosenzesa zvatinokwanisa kutaurirana nemaemployers tingakwanisi kubudisa zvatinoda mutemo uchiwirirana nazvo kuti vashandu vanokwanisa kurama mavasa kusina mitongo inoitwa kwavari chinhu chakanaka ichocho. Saka South Africa maybe maZimbabwens anogona kukopa zvimwe zvakanaka zvoitika nemashandi vemuSouth Africa. Asi tiri kuona kuti zviri kuita muSouth Africa zvingangosiyana nezvemunomu nenyaya yekuti environment yacho ingatisiyanei.
Tichitarisawo zvichemo zviri kupiwa nevashandi vemuSouth Africa, mungaonawo here imi vashandi vemuZimbabwe vaine zvichemo zvimwe chete?
Masiyanero acho ndeyekuti maZimbabwens vashandi vemuZimbabwe vanokwanisa kuita here zviri kuitwa nevashandi vemuSouth Africa. I think ipapo pane tambudziko rekuti muZimbabwe munomu ikonomi yacho inenge yakasiyanei neMsouth Africa. Munomu tine tingati pachirungu informal economy rather than neMsouth Africa. Saka vashandi vemuZimbabwe havapo kumabasa. Vashandi vemuZimbabwe havasi kushanda. Industry yemuZimbabwe hapana production yakafanana neSouth Africa. Tisi busy kufanika maSouth Africans. Saka zvingangonesa munomo kuti vashandi vadaizire strike inobudirira kufanika iri kuitika muSouth Africa. Asi panyaya yematambudziko tinotofanana. Matambudziko acho anenge akatifananei evashandi vemuZimbabwe kana tingati Southern Africa. But the environment yacho yekuti vashandi vemunomu vanogona kuita here kufanika vashandi vemuSouth Africa tibona zvakatisiyanei.
Totarisawo iko kuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vemuSouth Africa. Mungaona kuine nzira yakungakanganisa nayo here upfumi kana mafambiro ezvinhu muZimbabwe?
Zimbabwe economy ingangoti inorelya neSouth Africa. Zvokuti kana kungaitika madisturbances muSouth Africa, madisturbances acho anoaffecta economy yedu. Kana maproducts angashayika muSouth Africa nenyaya yeproduction inenge isingaitiki ikoko, zvinoaffecta isisu kunoko tingangoona mitengo yezvinhu yakutokwira nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichinetsa kuwanika ikoko muSouth Africa.